Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Chino sangana zvakare maneru anasi uri musi wemugovera gunyana 25 2021 makaterera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanorwira kodzero dzevanhukadzi vorumbidza danho ratorwa neZimbabwe Gender Commission rekuferefeta kumbunyikidzwa kwekodzero dzavanasikana kuri kuitika munyika. Musangano waitirwa muChinoi nhasi waburitsa makakatwana anonzi ari muzanu PF. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanorwira kodzero dzevanhukadzi vanoti vari kutambira nemufaro mukuru danho ratorwa nekomisheni inoona nezvokuenzaniswa kwemikana rekuita tsvakiridzo dzakadzama pamusoro pedambudziko rekuroorodzwa pamwe nokumanikidzwa kuita zvepabonde kuri kuitwa vanasikana vasati vavhezera. Mutori wedu wenhau Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vanorwira kodzero dzevanhukadzi uye vari mukuru wesangano rakazvimirira reWomen Action Group kana kuti WAG, amai Edna Masiwa, vati vatambira nemufaro danho ratorwa neZimbabwe Gender Commission. Vatiwo vane chivimbo chekuti kuchengetedzwa kwekodzero dzevanasikana kuchadzikisawo nyaya dzemhirizhonga dzinoitika muZimba.
Women's Action Group tiri kufara zvikuru nedanho ratorwa neGender Commission kuti vachamboongorora nyaya dzekushungurudzwa kwevanhukadzi kunyange kwevamwe vanhurume. Panyaya dzema white garment churches tiri kuona kunge zvichatibatsira pabasa ratiri kuita rekurwisana nenyaya dzemhirizhonga.
Mumwe murwiri wekodzero dzevana amai Chinga Govati vatiwo kunyange hazvo vaive neshuviriro yekuti dai zvakaitwa kare komishini yeZimbabwe Gender Commission yaratidza kuti ine hanya nekuchengetedzwa kwekodzero dzevana vasati vabva zera.
Zvitenda zvikuru isusu chishure chedu ndechekuti dai zvakangoitwa panguva yakaitika nyaya yemwana uya ainzi akafa ari panguva yekuzvara mwana. Saka tinozvigamuchira zvikuru nekutenda kuti veZimbabwe Gender Commission varatidza ukuru hwavo, varatidza kuti vane hanya nevanasikana vemuZimbabwe nemadzimai emuZimbabwe nekutanga chirongwa ichochi. Chikumbiro chedu chiri chekuti iyo tsvagurudzo iyoyi ngaibate vese, kusanganisira vekumaruwa, kusanganisira vanenge vachibatwa nemapoka iwaya.
Amai Govati vatiwo komishini yagonawo kunangana nechechi dzechipostori sezvo dzimwe dzacho dziine zvitendero zvinobvumira kuti vanasikana vasati vabva zera vaitiswe zvepabonde pamwe nekuroodzwa.
Ivo seboka vane chitendero chakaita sei, nekuti kana tichitaura chitendero hatisi kutaura munhu mumwe chete, hatisi kutaura mhuri imwe chete, tiri kutaura kuti ritori boka rine kana kuti bumbiro raro rine zvavanotevedzera seboka. Sekuti kana munhu akati haachazvitevedzera anobva adzingwa muboka irori. Saka seboka kana zvirizvo zvavari kuita, toda kuti tizive kuti ndizvo here zvavari kuita seboka. Vano ndo chitendero chavo here chekuti vana vadiki vasati vabva zera ngavawanikwe, kana kuti madzimai haana chekutaura mboka irori.
Asi munyori muUnion of the Development of Apostolic Churches in Zimbabwe, Reverend Edson Tsvakai, vati yanga iri shuviro yavo kuti tsvagiridzo iyi isangonangane nedzichechi dzechipostori chete, asi kuti munhu wese anomanikidza vanasikana vasati vabva zera kuita zvepabonde.
Mutemo hawangoshandi wakanangana nechechi. Unofanira kushanda wakatarisana nezvinoitika. Tikatarisa mabhisa akawanda ari kuitika kuvanhu vakasiyana-siyana. Umapostori pachawo ichechi hwani kazhinji. Mapostori aya akamira pakanaka.
Komishini yakazivisa nezuro kuti yatanga tsvakiridzo yekutyorwa kwekodzero dzevana vasati vabva zera vachimanikidzwa kuitwa zvepabonde kana kuroodzwa muchechi dzechipostori. Komishini yakazivisawo veruzhinji kuti vane zvavanoda kumhanara nezvenyaya idzi vanokwanisa kunyora tsamba mbozha kutumira mashoko avo kuwhatsapp nhamba inoti 0719554465 kana kuenda kukomishini iyi musi wa25 Gumiguru usati wapfuura. Urongwa uhu hunouya panguva iyo mumwe murume wekumanikaland Hatirarami Momberume vari muchirongo mushure mekusungirwa mhosva yekuitisa pamuviri mwanasikana aive nemakore 14 ana Machaya, uyo akashaya panguva iyo aisununguka mwana wake kwamafararikwa mudunhu reManikaland. Vamomberume avo vane makore 26 ekuberekwa inhengo yemapostori ekwaJohane Marange. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vamwe vevaimbo vevarwi vehondo yerusununguko vabatana nevana vavo vachiratidzira nhasi muchinoi vachinyunyuta zvikuru pamusoro pemakakatanwa avati ari muZANU-PF, iyo vati yapindwa nepongwe ari kukonzera kuti zvinhu zviite manyama amire nerongo mubato iri. Vanhu ava vaungana panzvimbo inovigirwa magamba emudunhu reMashonaland West vachitaura nhunza dzavo. Mutori wedu wenhau Munurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kana kuti Zimbabwe Liberation War Collaborators Trust zini wako avanga vakaungana panzvimbo yakaiswa nhorondo yematsangirwo ehondo yechimurenge yechipiri pedyo nemarinda anovigwa magamba edunhu muchinoi. Mukuru wevaimbovi varwi verusununguko mudunhu reMashonaland West vaCornelius Muoni vati nyaya yekunetsana muZANU-PF yadzika midzi zvakadzama. Vamuoni vati dai vanhu vakaita zvimapoka zvaidhonzerana masimba munguva yehondo dai nyika isina kutorwa kubva kuvachena.
Hatidi kunzwa chinhu chatiri kuona chiri kuitika kune dzimwe dzochiri kunzi factionalism. Dai takaita factionalism tisiri panapa nhasa. Dai takacreata mafactions during the war yanga isingasungu. Issue of factionalism the cancer in the past. Inoda kuitwa root out. Kwete kumboda kuita zveya zvokufungidze. Inoda fana kudamburwa, kutodzura, kupisa chaiko.
Kunetsana kwaburitswa pamusangano wanhasi kunouya mushure mekunge bepanhau reThe News Hawks raburitsawo nyaya yekuti kune vamwe vakuru vakuru muZANU-PF vasiri kufara neutungamiriri hweZANU-PF vachiti vamunangagwa vakaita kuti kongresi yaifanirwa kuitwa muna 2019 isaitwe. Vamunangagwa vanonzi vakapinda panyanga mushure meextraordinary congress yakaitwa muna 2017 mushure mekunge Mauto apidigu ura vaive mutungamiri wenyika panguva iyi mushakabvu Robert Mugabe. Pasi pemutemo yeZANU-PF, kongresi taiyo yaifanirwa kuitwa muna 2019 asi yakamiswa kuitwa ichinzi ichaitwa muna 2022. Nokudaro zvinonzi vamunangagwa havana masimba ekutungamira ZANU-PF pari zvino sezvo temu yavo yakapera muna 2019 paifanirwa kuitwa kongresi dai vamugabe vakaramba vari pachigaro. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri weZANU-PF vaSimon Kaya Moyo kana kumukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato iri vatafadzwa Mugwadi. Vamuone vati kunyange muZANU-PF muine zvikwata zviri kurwira masimba ichatonga kusvika madhonga ameranyanga. vamooni vati vachungamiriri vemapato anopikisa zviri nani kwavari kuti vapinde muzanu PF nekuti vachachembera vasina kutonga. Vachitaura pachiitiko chanhasi, sachigaro wezviri wako mudunhu rematonaland west vakudzanai Matenga vati havasi kufara kuti vari kutorerwa minda kana vabereki vavo vafa, vachiti izvi hazvina kunaka. Mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Squatayo vati mashoko evaimbovi varwi verusununguko aya agara achitaurwa nevashoma vavo uye anoratidza umbimbindoga. Mukuru weplatform for youth development vaClarissa Majuku vati nyaya yekuti nyika inofanirwa kutungamirwa nezanu PF chete uye nemunhu akurisa ipfungwa dzinodzosera nyika kumashure.
Ndikunadi pane kame kapfungwa kare mukati mezanu PF kasingaendesi nyika mberi, kekungofunga kuti nyika inofanira kunge ichingotungamirirwa nezanu PF chete chete. Zanu PF inofanira kunge ichiita zvinhu nyika ienderere mberi. Kuve uri mutungamiriri hazvifanira kunge zvichitarisa kuti makore. Ndinoona kuti patachitaura zvekuti opposition MDC harifani kungotarisa makore ekuti munhu une makore mangani. Kuti nyika yaende mberi tinotarisa kuti munhu arikuda kutungamirira ane njere dzipi, ane mazano api anovaka nyika yatingati statesmanship.
Sangano rezviri wako rabudawo nechisungo chekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndivo vachakwikwidza vakamirira bato rezanu PF musarudzo dza 2023. Chiitiko chanhasi change chiri chekurangarira basa rakaitwa nevarwi vehondo yerusununguko uye chatanga nekufamba kwevanhu vachibva muguta kusvika kumarinda anovigwa Magamba muchinhoi, apo vataura vakawanda vanga vachipa pfungwa dzavo pamusoro pehondo yerusununguko. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro uye vamwe vanhu mazana maviri nemakumi maviri nevatanhatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Hurumende inoti zvikamu makumi matatu nezvinomwe kubva muzana zvevanhu vakabatwa nechirwere ichi vana vechikoro. Vadzidzi makumi maviri ndevekumashonaland east, vana vekumanikaland, makumi matatu nevashanu vari vekumasvingo, vanomwe vari vekumatebeleland north, matebeleland south iine vadzidzi vana vakabatwa nechirwere ichi, vanomwe vari vemubulawayo, mashonaland west iine vatanhatu. Vanhu vafa nechirwere ichi munyika yose vave zviuru zvina nemazana matanhatu nevaviri 4602. Uye vabatwa nechirwere ichi kubva zvatatanga gore rapera vava zviuru zana nemakumi maviri nezvipfumbamwe nemazana matatu nemakumi matanhatu 129,360. Hurumende yakazivisa nezviuru kuti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vakanga vave mamiriyoni matatu nezviuru makumi maviri nechimwe nemazana mapfumbamwe nemakumi masere nevatatu 3,021,983. Uye vabayiwa nhomba yepiri vainge vasvika pamamiriyoni maviri nezviuru zana nemakumi manomwe nezvina nemazana masere nemakumi mana nevapfumbamwe 2,174,849. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Pasi rose chirwere ichi chauraya vanhu vanodarika mamiriyoni mana nezviuru mazana manomwe nemakumi mashanu nezvitatu kana kuti vanodarika 4,753,000. Panguva ino apo miganhu yeZimbabwe nedzimwe nyika yachakavharwa kune veruzhinji, chimwe chizvarwa cheZimbabwe vati Nashe Mupedziswa vakavhura kambani nechinangwa chekubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvikwanise kutora mapasipoti kumusha zvisina kubuda munyika yazviri. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
vamupedziswa avo vane makore makumi matatu nemashanu ekuberekwa uye vachibva kwamurehwa vanoti vakatora danho rekuvhura kambani yetumamina Korea Services mushure mekunge vaona ndondo kuti vava nepasipoti yavo. Vamupedziswa vanoti rakavagangaidzwa mhezi yavavira mudumbu kuti vakwanise kuwana pasipoti sezvo kufamba pakati peBotswana neZimbabwe kuri kunetsa nokuda kwemitemo yakatarwa nenyika mbiri idzi inodzivirira kufamba-famba kwevanhu senzira yekudzivirira kuparara kweCOVID-19.
Pasipoti yanga yakabiwa. Then yanga yatame kuaplaya. Pandangu aplayawo ndikaona TTD. Pakuzonokolekta apa maCOVID-19 akauya, things like that happened. There was a lot of challenges. You know, people were failing. But my father voda. Ndikuenda kuZimbabwe, so I went with him. Ndikabva ndati please and then collector vakandicollectera. But I then thought about when, you know, who don't have fathers. People who don't have my family friends who can do the same for them. Because there is need for an established system, you know, but sira vanhu veZimbabwe vari kunoku kuti vakwanise kuenda kukorea mapasipoti avo vaendese kuZimbabwe vachidzosa mapepa.
Vamupedziswa vanoti kambani yavo iyo ine mwedzi yatanga kushanda inobhadharisa vanhu mari iri pakati kwamazana matatu nemazana matanhatu emapula ekuBotswana kuitira kuti munhu akwanise kuwana pasipoti.
Kana wakaapply usina passport unoenda kuembassy vanokubatsira vokupa mafomu ofisi. Isu toma fomu iwayo toenda nawo kuZimbabwe tonomasubmita tomirira kuti nhingi yacho ibude, passport ibude. Kana yabva yatova taidzosa tova takupa zvinokosta 600 pula izvozvo. Then toita imwe service yekuti pane vakatoaplaya kare vangomira kuti abude. Kana yabuda stei chinokuchekera kana yabuda vadaitora tova daiunza kwauri kuno kuBotswana for 300 pula.
Vamupedziswa vanoti vari kutarisira kushanda vakabatana nemuzindo waZimbabwe muBotswana mukubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvisina zvitupa magwaro ekuzvarwa nezvimwe zvinodiwa muupenyu hwemunhu. Vaenderera mberi vachiti zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kubatwa nekunze kwemaoko muBotswana nokuda kwekuti hazvina magwaro akakwana.
Tichiri kuita maresearch nezvevanhu vari kuda kutorera vana vava mabirth certificate vakada kusa maid avo madrivers license nazvo satenchida kuti tivabatsire navo. Saka tichiita research yekuti tokwanisa kuvabatsira sei.
Mukurano nane zvematongerwo enyika nekuwandudzwa kwoupfumi pamuzinda waZimbabwe muBotswana vaFrancis Chimina varamba kutaura nestudio 7 maringe nenyaya iyi vachiti havana ruzivo ruzere nezvekambani iyi. Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakashandisa kambani kunotora passport vaimanyuwe Mauchaza vanoti vakaona zvakachipa kwazvo kuti vashandise kambani iyi pane kuti vazviendere kuZimbabwe.
Hongu zvakareruka kutumidzira munhu kuti akuaplayere gwaro rekufambisa repasipoti kunyika yeZimbabwe wozomubhadharawo mubhadharo unofanana ne600 puna pane kuenda kuZimbabwe nekudzoka. Nekuti paunofanira kuenda kuZimbabwe chekutanga unofanira kunge uchienda kunotorwa ropa rako kuonekwa kuti hauna here utachiona unokonzesa COVID-19.
Kune makambani akawanda munyika dzepasi rose anobatsira vanhu vanenge vari kunze kwenyika dzavo kuwana magwaro akaita semapasipoti nemavhiza achibhadharisa mari vanhu vanenge vachida magwaro aya. Kunofungidzirwa kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviuru zana zvinogara muBotswana asi zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvouwandu uhu zvigere munyika izvisiri pamutemo. Vakawanda vanonzwa nezvezita rekambani yavamupedzisa vanobva vafunga nezverwiyo rwemuchakavhu yomasikela tumamina zvichireva kuti nditume ini. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekupinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo.
Chingamidzai nemufaro vatereri pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Sharon Njobo avo vanoshanda nemadzimai vari kuda kutanga mabhizimisi.
Sangano rangu rinonzi Firestarter iyo iri kampani yakaregistwa muCanada and inobatsira madzimai kunya nya vanoda zvekuita mabhizinesi. Sangano Firestarter rinobatsira madzimai vanenge vane fungwa ye business but vasingazivi kuti vanotangira papi uyezve ndinobatsira madzimai anenge atotanga business but vachida kuti business ravo rikure vachitsvaga mari capital additional capital ndinobatsira madzimai kuti vapfume vachishanda vari pa business.
Munoshanda muri mega here mukambani yenyu iyi uyezve vanenge vachida kubatsirwa nemi vanoita sei?
Inini mukambani mangu Firestarter ndinoshanda ndiri ndega asi ndine vashandi vekambani iyi inonzi Firestarter. Firestarter iyo ikambani inoshanda nemaboka emadzimai akasiyana siyana. Tinowana kuti pane madzimai anoungana. Madzimai erwadzano, for example, vanhu vanoita zvemukando. Zvandinoita ndinopinda mumasangano aya ndoshanda naiwo madzimai ndichivasimudzira kuti vachinje pfungwa dzavo dzavainenge vainadzo kuti vachingoita zvemukando chete but ndinoshanda navo kuti pamuri apa muchiita zvemukando simudzirai moshandisa imwe mari yemukando iyi moishandisa kuchengetedza upfumi hwenyu newemhuri moishandisa mari iyi kuti muchitanga mabhizimusi uyezve muchiregista mabhizimusi enyu zviri pamutemo. Ndinowana kuti madzimai akawanda anoita mabhizimusi but havaregista mabhizimusi avo kuti ashande ari pamutemo. Kunyanya panguva ino yecovid takasangana nekuti magovernment kunyanya emuno mucanada nekuamerica vakaita zvirongwa zvekuti mabhizimusi akange akaimpactwa necovid-19 vange vaine mukana wekubatsirwa nemari nehurumende asi madzimai akawanda haana kusvikira pakuwana rubatsiro urwu because mabhizimusi avo ange asina kunyoreswa zviri pamutemo. Saka ndinoshanda nemadzimai ndichikurudzira kuti chero zvamunoita nemaoko enyu zvakakosha. Saka onai zvamunoita kuti muchiincorporata muchiregister business renyu kuitira kuti panguva dzakadai muwanikwewo muchiwana rubatsiro uyezve zvinokuprotektai kana muchizotenga mainsuransi nezvakangodaro daro.
Kana mudzimai ane basa rake raari kuita kungave kuri kubika makeke, magonyeti, zvekusona kana zvimwewo, zvii zvinodiwa kuti awanikwe iye achinyoresa bhizimusi rake uyezve zvakakosha sei?
Chakanyanya kuti munhu aregiste bhizinesi rake zvinokubatsira kuti usashandira pandinoti pamaperiferies eekonomi. Tinofanirwa semadzimai kuwanikwa tiri mukatikati neekonomi because ndoo mune mari and mubvunzo wamabvunza wakanaka chose. Tinowanzofungidzira kuti kuregista bhizinesi chinhu chinoda mari yakawandisa kana kuti chinhu chinoda kuti uve nemazipepa akawandisa. Handizvoba. Kuti unyorese bhizinesi rako zviri pamutemo hazvidi mari yakawanda. Inini ndinoshanda nemadzimai ari munyika dzakasiyana siyana and zvandiri kuwana ndezvekuti kunyoresa bhizimusi chinhu chakada kufanana munyika dzese whether uri kuregista muno mucanada kana kuti kuzimbabwe uyezve zvinotobatsira kupa vanhu confidence mubhizinesi rako because kana ndichidila newe for example uchindisupplier iwewe African way kana uri munhu anozvishandira ungori wega handizoziva kuti kana waenda kuzororo kana kuti ukamuka uchirwara ndinozokwanisa here kuwana madress andinenge ndakatarisira kuti ndinopuwa newe. Asi kana ukanyorisa bhizinesi rako toti warwara wanyorisa bhizinesi rako uyezve watenga neinsuransi kana warwara pane inshuransi dzakasiyana dzinokavha patinoti disruption of business. Saka zvakakosha chaizvo kuti semadzimai tinyorese mabhizimusi edu uyezve tinowana rubatsiro rwakawanda kuti bhizinesi riya richikura.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisawo zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinoga Tinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvedanho rakatorwa nehurumende rekuedza kuyananisa gakava riri kuzumba uko kuri kuda kucherwa matombo nekambani yeHeijin yekuChina. Takaona svondo rino hurumende ichitumira chikwata chakasimba chemakurukota kusanganisira gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo. Ava vakasangana negurukota rezvedunhu reMashonaland East amai Apollonia Munzverengwi, ishe veuzumba vaDouglas Nyajina, vasimba neuta mudarikwa vanomiriri veuzumba muparamende, pamwe chete nevamiriri vevagari vekuward 14 kuri kuda kucherwa matombo musangano uyu uchiitirwa kumutavatawa. Tabata mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu kuti tinzwewo kuti vari kuona sei kupindira kwehurumende mugakava riri pakati pevagari vari kuramba kubviswa pamisha yavo kuuzumba kuti pacherwe matombo nekambani yeHeijin.
Zviri kuitika apa ndezvekuti hurumende iri kuita tsika yekupa magwaro maChina nevamwe vari kubva kune dzimwe nyika vachinzi endai muchinoshanda kubva panzvimbo yakati kusvika panzvimbo yakati, zvisinei nekuti nzvimbo iri kugara vanhu. Vanhu pavari kununuta kuti hatisi kufara nekuuya kwevanhu ava vari kuda kutibvisa munzvimbo yedu kana kukanganisa ugaro hwedu, hurumende iri kuita sekuti haisi kuzvinzwa. Saka pachazovasimudza inyaya yekuti zvichida vanga vadya mari dzemaChina ende vanhu vekuzumba vari kuti kwete hapana kwatiri kuenda. Ndosaka makurukota ehurumende vazosimuka kuenda kuzumba. Hazvireve kuti vaakunzwira vanhu tsitsi kana kuti vakaenda kuzumba kunodzivirira kodzero dzevanhu, kwete.
Asika apa vamaguhu tiri kunzwa kuti hurumende yapindira kuitira kuti ibatsire kuti pawanikwe kuyanana kana yavangati dhiru pakati pevagari vekuzumba ava pamwe chete nevekambani yeHeijin. Hazvisi zvinhu zvinobatsira here zvaakuitwa izvi?
Hapana chavari kugadzirisa. Chinhu chekutanga ndechekuona kuti dambudziko iroro rinenge ratotangwa nehurumende in the first place. MaChina havana kubva kuChina kwakumwere kana vaakuzumba. Vakatanga vanyorerwa inonzi special grant yekunzi endai kuzumba. Nzvimbo iyoyo yavakati vaende kunochera inzvimbo ine madzimambo nemadzishi nemasabhuku nemakansela kuti nevanhu vavo vanogara imomo nemafuro kunofurira mombe dzavo zvipfuyo zvavo. Saka zvese izvi vaizviziva.
Takacheuka shure vamaguhu tinoona nyaya yakada kufanana neiri kuitika kuzumba yakaitika kuchiredzi kuya kwakunzi kudyarwe huswa hwemombe. Takazoona vagari varamba kubviswa munzvimbo iyoyo hurumende ichitumira chikwata chakati simbei. Handizvo zvimwe chete here zvaakuitwa kuuzumba izvi?
Chatinodzidza vana veZimbabwe pane zviri kuitika kuuzumba ndezvekuti hurumende inoziva kuti vanhu vane kodzero, asi vanhu vakasashandisa kodzero dzavo vakasarongeka pachezvavo vorwira nzvimbo dzavo vanobviswa sezvakaitwa vanhu vekwaMarange. Asi chatinoona kubva kunyaya yekuchiredzi nenyaya yekuuzumba ndeyekuti vanhu vakabatana hurumende inozonyepera kuzungaira sekuti yanga isi kuziva kuti yatyora mutemo. Tikatarisa ishu yekuchiredzi vaJulai Moyo vanga vatonyora statutory instrument yekuti vagari vekuchilonga vanofanira kubva vanga vapiwa svondo rimwe chete rekuti vatakure twavo twese nezvipfuyo zvavo vabve vasingazodzokizve munharaunda yavo. Asi nechikonzero chekuti masangano akazvimirira oga kusanganisa Redwo nevamwe takabatanawo necommunity iyoyo kuti vati hatina kwatiri kuzoenda, ndosaka hurumende yakazodududza. Saka zviri kuonesa kuti tine dambudziko riripo asi solution iripo zvikare. Solution ndeyekuti chekutanga vanhu ngavarambe kubviswa mumisha yavo. Chechipiri tiri kufanira kuti tiite hurukuro hurumende, executive arm yegovernment, macabinet ministers edu, parliament, masangano akazvimirira oga, madzimambo nemadzishi, tiite hurukuro pamusoro pekuti zvicherwa zvedu kana zvaakuda kucherwa chii chinofanira kuti chiitwe. Tinofanira kuva nepolisi yerelocation, nyaya dzecompensation, uye kwaunoenda kwacho uri kunogara panzvimbo yakanaka ine mafuro ine munda nemvura zvese izvozvo.
Aiwa, tatenda zvikuru vamaguhu maita basa. Manga makateerera kumukuru wesangano re Center for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu muchirongwa chedu upenyu we.